Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheraka nakavatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 27, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose inoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe kunofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Vamugabe zvino godi yavo iri kumusha kwazvimba boka icharara mangwana kune mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvekuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavatenge vachivigwa.
Mutumbi wevembo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe woradzikwa mangwana kwazvimba.
Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana 9 mangwanani.
MDC inoti iri kuenderera mberi nemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose vaClement Nyaretosi Vaule vanoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe uko vati kunofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza basa ravakafambira muZimbabwe, vaVole vati kusawirirana kuri munyika kunogona kupedzwa nenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vanoshandira masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji. VaVole vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe vaive netarisiro yekuti zvinhu zvichachinja munyika nekuda kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa, vakaona kuti vanhu vazhinji havasisina chivimbo nehurumende iripo iyi.
Albeit the common belief that a transformation will come, I believe that the long-awaited hope are fading. The population is
now... Zvisine nepfungwa dzaivepo dzekufungidzira kuti zvinhu zvichachinja, asi ndoona sekuti tarisiro iyi yakupera. Vanhu vari kubvunzana kuti hurumende iyi ingagone kuunza zvatinotarisira here sezvo pasina zvachinja. Misangano yangu ndakanzwa kuti zvinhu zviri kutowedzera kuoma munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, izvo zviri kuunza kutya.
There is a serious deterioration of the political, economic and social environment since August 2018, resulting in fear, frustration and anxiety among a large number of Zimbabweans.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuda kubvisa mutemo wePublic Order and Security Act, uyo vati unokanganisa kodzero yekuungana nekusangana, vati mutemo weMaintenance of Peace and Order Bill uri kuda kuiswa huzadzikisi kodzero dzaityorwa nemutemo uri kuda kubviswa uyu.
The MOPO bill has worrying similarity to the POSA revealing
birremo parakangofanana nezviri muposa sezvo risinganyatsobudisa kukosha kwekudzero yekuungana murunyararo.
VaVole vakurumidza hurumende kuti igadzirise mopa kuti ienderane nekodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika. VaVole vashorawo nyaya yekupiwa simba kwemauto kuti ave achikwanisa kudedzwa panenge paine vanhu vakaungana kana paita mhirizhonga. Vati zvazvisizvo zvinotarisirwa nemitemo yenyika dzepasi rese. vafole vati zvakanakira unyika kuti vanhu vapiwe mukana wokuungana kuti vataure zvavanoda pamwe nenyunyuto dzavo vachiti zvinobatsira kuti vanhu vasazoshandisa nzira dzisiri pamutemo uye dzinogona kukanganisa zvinhu munyika. Vatiwo vakanzwa nezvekusabatwa zvakanaka kunoitwa vanorwira kodzero dzevashandi vakapa muenzaniso wokupangwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei nevanhu vasingazivikanwi. Vavhole vakurudzirawo hurumende kuti isashungurudza vanorwira kodzero dzevashandi nekuvaendesa kumatare dzimosva kana pachinge paitwa mhirizhonga mukuratidzira. Vakurudzira hurumende kuti pachinzvimbo chekusunga vanenge vadaidzira musangano inofanirwa kusunga vanenge vachiita zvisakarurama zvakadai sekuputsa zvitoro nekupisa zvinhu. Vavhole vati basa rehurumende kugadzirisa zviri kunetsa munyika asiwo vakati zvinogonekwa kana nyika dzekunze dzikabatsirawo. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto munyika. Vatiwo kuvandudzwa kwemashandiro evanochengeta nyika pamwe nekuvapa dzidziso kunogona kubatsirawo. Gwaro rabudiswa navavhole ratambirwa nevanoshanda nemasangano akazvimiririra vachiti zvindo zvavanogarotaura. Mumwe wavataura ndeva Owen Liwayo avo vati zvavanogarotaura zvinosanganisira kusatambirwa kwepfungwa dzakasiyana ndizvo zvataurwawo nenhumwa yeUNE.
Ataura zvatagara tichitaura timuno muZimbabwe kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka. Nyaya yanga iri dambudziko ranga riripo kuti hurumende yaiti ukataura uchibva kana kucivil society uchitaura kuti macommunity matiri kurarama hamuna kumira zvakanaka, unovo chinzi unopiwa label wekunzi uri weopposition. Zvino uyu azotaura ari munhu akazvimirira achibva kuUN, zvatakachitaura kuti nyika ino ndikashisa inzwi rashaza kuti toxic environment. Shuwati tiri kurarama muenvironment iri toxic isingatenderi kuti mumwe munhu ane mafungiro mamwe apiwe mukana wokuti ataurewo zvaanofunga. Uyezve ndoda kutenda kuti ripoti yake mabudiro yaita yataura zvinhu zvatagari tichichema zvokuti vanhu hatitendedzwi kuti tiungane. Uyezve tikaungana kunonangwa vanhu vanenge vaunganidza vanhu kuti ndimi muri kukanganisa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvemashoko avavhole vakati tibate gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi avo tisina kukwanisa kubata panharembozha yavo. Vavhole vanga vari munyika kwemazuva gumi vachiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
National Council yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo muHarare ichizeya urongwa hwekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri kubva zvakavambwa bato iri muna Gunyana 1999. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti urongwa hwavo huri kuenderera mberi mangwana. Vachibaya vatiwo hachisi chokwadi chiri kutaurwa pasocial media kuti bato ravo rakanzura urongwa huri kuitirwa muRufaro Stadium nepamusana perufu rwavaMugabe avo vari kuvigwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana.
Ndingati mwana mai angu urongwa huri kufamba chaizvo kutaura kuno kuri tinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinsi, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kuRufaro Stadium kutangana naini mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti zvo musangano wenyu womangwana mangwana waambosene kwa kitira kuti mutunga miru wabata renyu angari kurufuru wa Mugabe mangwana. Zinu zaka mirasea?
Ndo zino ita zani soso. Vahari kuruwa ziwano kurungo kwa tuku ita akuna zakadaro. Mungano redu utendera mangwana, mukuru redu anengari po, baba wacha misa, awana kwa haru kuenda. Izo zikuwa wa Mugabe muno zilo atakawa chema cha iso. Yani wakawanda wakawa chema zikuru semu zanganu wedu. Za mangwana iso, ndo funga iso ni public record. Kuti wakati wa haiwa zino ito wanimuri yao, it's a private burial. Taka isu wa haiwa atina kwa tuku enda ikoko. Ine urongwa wedu wa mangwana. Ukupembelea makoro 20 utungamiri wese kusanganisira president wedu president wevanhu ndo vachange vari iwo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa wemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvekuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinga kwakaita vanhu sandi nyore musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzo guru uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechekuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala kubva Zambezi kusvika kuLimpopo vese vanofananga varipo vachipemberera zuva ravo ramangwana
tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabyelection zvikuru mumatunhu ekumaruwa
hayi hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwanamai vangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehureketa zveanivhesari chete
takataura nemi vachibaya muchiti izvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika madzisahwira aya ati asvika here nai vachibaya
ava havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana ndine chokwadi kuti mune vakomana venyu nevasikana vanogone basa vari kuno vachange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcast device zvokuti munhu wese anotiona vari muno vari kuamerica vari kuuk pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo wemusangano mukuru muno munyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare Mutumbi wevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri kuradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Mutauriri wemhuri yekwaMugabe uye ari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vanoti mufi akasiya ataura nzvimbo yaanoda kuvigirwa kana achinge afa. VaLeo Mugabe vanoti semhuri havakwanise kuchinja zvakataurwa nemufi achiri mupenyu. Izvi zvinoreva kuti vaMugabe havachavigirwi kuNational Heroes Acre sezvakange zvakarongwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naGibbs Dube weStudio 7 navaLeo Mugabe.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba uko kwaicharara mangwana fume mangwana kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavachenge vachivigwa iri mukoti yatiri pamba ipapo. Saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetric naambuya hakuna nzvimbo yekuvaviga. Saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuhiro zveka. Kuzoti mutumbi wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi Zvimba vazaita mabhodhi zviviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here tiri mulaini here nezvaidiwa nemufi. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu aireva iye kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre nokuti aizviziva ndiye akagadzira Heroes Acre aizviziva kuti iriko. Saka paka taura kudaro kuti ndakunda kuna mai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuyurosiyeka ndo zvazvinoreva dokisa akatirazoita disini nekuti no mukurumbira nomisa kuyurosiyeka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo rekedzai tibve kuyurosiyeka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka
kunenge kune vanhu vakawanda here kana kuti muchaita sei
aiwa uku kunenge kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozokonyara watadza
ko Mozirium ichaitwa sei
iyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotamba saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteya zviri kune hurumende izvo hazvine nemhuri yekwamugadi
avo vanga vari vaLeo Mugabe vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsomira zvakanaka panyaya yekuvigwa kwavaMugabe. Thomas Chiripasi, uyo ari kwaZvimba, anoti panyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe unonzuri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno maZvimba. Studio 7 vamwe vatori venhavo vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wavaMugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pavaMugabe nhasi audza Studio 7 kuti guva richavigwa vaMugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri ichityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvematongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vaMugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo kusanganisira amai vavo amai Bona Mugabe.
Kangwe zvakaita semba ine munopinda soka saka dzimba dzotenderera so. Saka kwai jimasive o chichi hapa ndipo paiswa fish pond. Imba yesai Mugabe yanga ripa pambidzwa. Saka hapa fish pond hapa ndopa vakwa manja. Kuti vari kufunga kuti vakaiswa kumapuwa kumunhu anogona kunochera usi. Munhu anotengwa akaenda. Saka hapa kuti munhu uzopapinda.
Vamade nyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvokuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa isito zvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatinga iseparutivi. Tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita.
Sachigaro weZANU PF munharaunda yekwakutama vatinosi Manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pautongi navaEmerson Munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. VaMugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwaZvimba izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti haisi. At the same time vanhu vanobva vashaya kuti vamira papi. Saka at the end of the day tinenge tangoona kuti isusi hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vaMunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavaMugabe.
Anowachiswi hakuno kunda tombokanganwa zvake vasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa vaburisa mari yekubhadhara machifi zvitori wese.
Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vaMugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain vashanyira chirongwa chekubvisa zvimbambaira muAngola uko aputitsa chimbambaira munzvimbo yakamboshanyirwa naamai vake muchakabvu Princess Diana makore makumi maviri apfuura. Russia yachengetedza muusungwa varauri vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vanobva kuNorth Korea. Varauri avo vanga vari muzvikepe zvakati wandei vasungwa vachipomerwa mhosva yekuraura hove zvisiri pamutemo. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Makundano echibuku Super Cup ari kupfungaidza hutsi mangwana. Panguva iyo mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirwa wokukunda pamutambo wetsiva waari kuita. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori apo makundano echibuku Super Cup ari kupfunga idza hutsi nemutambo mukuru pakati peHighlanders neDynamos muRufaro Stadium nesvondo. Mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inoita nhabvu yemhando yepamusoro zvekuti nhandare yeRufaro Stadium iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachida kuti chikwata chavanotevera chikunde. Mubati wehomwe weDynamos vawebza maretera vanoti vari kutarisira kuti vararidzi vavo vacharonga chikwata chinoita kuti vakunde mumutambo uyu.
Amirira iyo vetechnical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result in our favorable kwavari nekumasupporta zvakare.
Asi Highlanders iri kupinda munhandare iyi mushure mekudambura Blue Chiefs 3-1 mumutambo weleague wakatambwa pakati pesvondo. Asi mabiko echibuku Super Cup aya ari kutanga mangwana muNational Sports Stadium apo Capes United iri kusangana neHarare City iyo yakavatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Kunyange hazvo vaine ruremekedzo rwakasimba kuna Chitembwe, manager weCapes United va Shakespeare Chinogwenya vanoti Harare City vana vadiki pamutambo uyu.
Haisi tutarisa kuwina. Capes tutarisa kuwina. Because Capes should always dominate pa Harare City vana vadika.
Nesondo, Black Rhinos ichaedzana masimba neTel 1 iyo iri kubvira moto kubvira panguva iyo Raman Gumbo akapiwa basa rekurairidza chikwata ichi. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaWellington Mabhiginye vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekudzora zita raizivikanwa naro Rhinos mazuva ekare makundano akadai.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe kuti tidzokere kuRhinos ya 1984-87. Tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Ngezi Platinum Stars vs Mushowani, ZPC Kariba vs Wange, Chicken Inn vs Manika Diamonds. Asi nyaya iri kunyanyotaurwa nezvayo ndemutambo wetsiva weWorld Boxing Federation uri muHarare International Conference Center mangwana, apo Charles Manyuchi ari kurwira kutora mukombe weuremu wemiddleweight achirwa naDiego Galado wekuArgentina. Manyuchi ari kuda kukunda mumutambo uyu kuti atore bhande iri uyezve kuti akwire muurongwa hwepasi rese aine chinangwa chekuzorwira mikombe yepamusoro yeWorld Boxing Council neweWorld Boxing Association. Muongorori wemutambo wetsiva vakudzaibere vanoti vachitarisa nhoroondo yaManyuchi neyaGalado vari kuona paine musiyano mukuru Manyuchi ari pamberi.
Aiwa, Manyuchi andokunda because isu takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamuita pepe. Because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iri mushure mekupunzira pasi Augustin Julia Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Pari zvino bhande reWorld Boxing Federation iri harina munhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuvigwa kwava Robert Mugabe kwazvimba mangwana pamwe nemhemberero dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muRufaro Stadium mangwana. Halo vachibaya.
Halo mwanamai, makadiko?
Aiwa, tiri wadi zvedu. Vachibaya, vazhinji vangada kuziva pamusoro peurongwa hwenyu hwamangwana. Tiri kunzwa pasocial media pari kutaurwa zvakawanda zvichinzi izvo mabiko enyu eMDC ambomiswa kuitira kuti kuvigwa kwavamugabe kuenderere mberi. Zvakamira sei?
Aiwa, manyepo mutambo wedu nemberero yedu iri kuenderera mberi mangwana kuRufaro Stadium kutanga nguva dza9 mangwanani. Mashoko ari kufambawo, mashoko evavengi, mashoko evanhu vakuda kuvhiringidza vanhu. Mutambo wedu uri kuenderera mberi. Nonga munoziva chose kuti sondera pera iro ndingangoti vhiki mbiri dzadarika takamisa mutambo uyu tichichemawo pamwe chete nevanga vachichema maringe nenhamo yangawira nyika. Saka isu semusangano takachema zvakakwana mangwana tiri kuenderera mberi nemusangano wedu negungano redu rekupemberera makore 20 munzvimbo yeRufaro Stadium muri muHarare.
Ndiri kutaura naPatrick Rupia, ndiri muPretoria.
Taurai tizvo.
Padanho rakatorwa nemhuri yekwamugabe kuti vamugabe kaende vanonovigwa kwazvimba panga pasina chakaipa. Tongoti mufi ndozvakasiya ataura achiti ari kuda. Zvino zvehurumende yavamunangabva izvi zvakazvi zvekumanyikidzira. Apa vangachida kuda kuedza kuda kungofadza vekunze. Saka pane zvino danho ratorwa namai Grace Mugabe. Zvifarira manje kuti zvinonyatsoradza kuti zvakasiyiwa zvakahwa nemufi ndo zvavakunyatsozadzisa zvinotova chaizvo chaizvo zvatakachitomboshuvira nokuti hurumende yamunangagwa yakuda kungofadza vanhu. Ava paamba chivanhu munhu anofanira kunyatsovigwa kwaanenge akasununguka nekuti ndikaizoita zvive zvekumanikidzira zvekungoti hanzi vamwane vachivigwa nechivanhu chavo chekwavo. Saka manje kuti tozoita zvekumanikidzira panenge pasina zvokuita nekuti onai kuti kana dai vanga vatora bhodhi yacho achaenda kunonoviga havazoveukama hwekwamugabe vanhu vachiita zvok kumanikidzwa achishandisa chisimba chavo chavo zanupf chinova chisiri chivanhu chacho chaicho.
Inini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel Tone, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA.